Vachitura urongwa wavari kuda kuti ushandiswe pamari yehurumende gore rinouya, vachine masavati upfumi hwenyika hauna kumira zvakanaka uye budget iri harina kunyanyosiyana neregore rino. Vati izvi zvinoreva kuti upfumi hausi kufamba zvakanaka. Vati mari zhinji ichaunganidzwa nehurumende ichaenda kumuyero yevashandi vayo, uye izvi zvinoreva kuti hurumende ichange ichibhadhara vashandi vanenge vasingaiti basa sezvo pasina mari yekuitisa mabasa anodiwa nehurumende. Vachina masavati kunze kwemari yavachawana kubva kumitero, vanotarisira kuwana mari ingangosvika biriyoni remadhora sezvikwereti pamwe nerubatsiro runobva kune dzimwe nyika. Vati sezvo upfumi hwenyika husiri kufamba zvakanaka, zvakakosha kuti bhajeti ravo rironge hwaro hwekuti makambani avhure uye kuti nyika ikwanise kukwezva makambani ekunze. Vanoti pari zvino nyika iri kutenga zvinhu zvakawanda kubva kunze kudarika zvairi kutengesa. Vatiwo zvizhinji zviri kutengwa kunze zvinogona kugadzirwa munyika. Nekuda kwaizvozvo vachina masavati makambani achange achitengesa zvinhu kunze zvakanyanya achabvisa mitero inenge iri pasi pasi. Vatiwo kunyange hazvo vari kushanda nemabhanga ekunze akaita seInternational Monetary Fund mukugadzirisa nyaya yezvikwereti, hurumende yaveiwo nehwaro hwekugadzirisa nyaya iyi. Vatiwo mutemo wekupa masimba eupfumi kuvatema vemuno unofanira kujekeswa kuti vekunze vakwanise kuzotanga mabhizimisi muZimbabwe. Vachina masa vanoti vanoda kutanga mabhizimisi muno vanofanira kutaurira nebazi rinoona nezvevechidiki nekupa masimba eupfumi kuvatema kuti vajekeserwe kuti mutemo uyu unofamba sei. Vati izvi zvakakosha sezvo makambani nemuno ari kuvhara kubvira muna 2011 kusvika gore rino. Pane makambani anodarika zviuru zvina nemazana matanhatu akavhara, vashandi vanodarika zviuru makumi mashanu nezvishanu vakarasikirwa nemabasa. Vachina masa vazivisawo kuti vashandi vanotambira madhora mazana matatu neari pasi havachabatirwa mutero kutanga gore rinouya. Vatorawo matanho achawedzera mari yehurumende akaita sekuwedzera mutero wefodya yemutsanga. Vadzikawo mutero kuvarimi vefodya vachiti mari ichaunganidzwa kubva pamutero uyu ichashandiswa pamabasa ekudyara miti sezvo varimi vefodya vari kutema miti apo vanenge vave kupisa fodya yavo. Vachina masa vaderedza mutero yehwahwa hwemumabhodhoro. Vachina masa vatiwo hurumende ine urongwa hwekupa hurumende dzematunhu mari asi yakamirira kuti patange pave nemutemo wokushanda kwehurumende dzematunhu idzi. Vatiwo vaisawo parutivi mamiriyoni 10 emadhora semari yekusimudzira matunhu kana kuti Constituency Development Fund, asi vati mari iyi ichapiwa nhengo dzeparamende kana pachinge pave nemutemo wokushandiswa kwemari iyi. Vachina masa vatiwo hurumende ichabatsira varimi nembeu nefotireza nezvimwe senzira yekuti nyika iwane gohwo rakanaka. Vatiwo upfumi hwenyika hunotarisirwa kukura nezvikamu zvitatu nechidimbu kubva muzana gore rinouya. Matare eHouse of Assembly neSenate ari kutarisirwa kuzeya budget raturwa navachina masa oona kuti oritambira here kana kuti kwete sezvinodiwa nemutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.